Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 30/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga tiri kuzivikanwa tinoonekwa nemunhu wese nechekuti mai meriti wenga murwere. Unoda kuzivikanwa kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nanachiremba dzekunge vari kuchipatara dzazadziswa here, uyezve kodzero yavo yekuva pamberi pematare edzimhosva asina kwaakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here.
Nyanzvi yezvemutemo yekurudzira kuti mudzimai wemutevedzero wemutungamiri wenyika, amai Mary Chiwenga, avo vari muhusungwa vange vachichengetedzwa kodzero dzavo mushure mekunge mutongi wedare ramagistrate aendesa nyaya yavo mberi kumusi wa14 Ndira gore rinouya. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana chobatsira madzimai akawanda emugweru kuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Chiwenga, vaendeswa kudzokorora. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, yaendeswa mberi zvakare kumusi wa14 Ndira gore rinouya nemutongi wedare ramagistrate vaCrispin Mberewere, apo vanotarisirwa kuzodzoka zvakare vachitongwa. Kushika pavanzi vagodzoka zvakare kudare, muzvare Mubayiwa vacharamba vari muhusungwa. Muzvare Mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva dzinoti yekuda kuuraya murume wavo, yekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo nemurume wavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga, avanoti muzvare Mubayiwa vanosungirwa nemubumbiro remutemo wenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe vari muhusungwa.
Pane matambudziko angangowanikwapo zvinenge zvichida kuti zvionekwe kumagweta avo kuti hapana zvichemo here, asi kutanga chiri kuzivikanwa chinoonekwa nemunhu wese nechekuti mai Mary Chiwenga murwere. Zvinoda kuzivikanwa kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nanachiremba dzekunge vari kuchipatara dzazadziswa here, uyezve kodzero yavo semunhuwo zvake wemuZimbabwe yekuva pamberi pematare edzimhosva asina kwaakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here, nekuti tikaona kuti nguva yavakasungwa yakabva yangonangana nenguva yavanga vari kuita matambudziko ekunetsana mumba mavo nekutaurwa kwazvaitwa mumapepanhau, zvoita sekuti vemitemo vanogona kunge vaine rimwero nemutevedzero wemutungamiri wenyika vaChiwenga. Ndo zvinoda kuti zvijekeswe kuti nyaya yavo iri kumbofambiswa sei. Hapana here kushandiswa kwemapazi emutemo kushungurudza kana kuvhiringa kodzero dzamai Mary Chiwenga? Itsvagurudzo inofanira kuti itoitwa iyoyo.
Tsvagiridzo iyi inenge yaakuitwa nani, uyezve pari zvino munoona zvichizofamba sei munguva inotevera takatarisawo madzimai nekubatwa kunoitwa nyaya dzavo?
Chekutanga chinokurumidza kuti ndechekuti hama dzamai Mary Chiwenga dzinofanira kukurumidza kumira, uyezve kana vaine magweta ari kuvamiririra taimboverenga mumapepa kuti zvichida muzvare Beatrice Mutetwa anogona kunge ari iye umwe waari kuvamiririra, ndo vanhu vanofanira kuti vakurumidze kuona kuti hapana dambudziko riripo here, uyezve kutsigira nekusimbisa kodzero dzamai Mary Chiwenga. Zvakarewo zvakakosha kuti masangano akazvimirira ekodzero kunyanyanyaya makuma masangano emadzimai asi mudzewo musoro aongorore nyaya iyi aone kuti hapana kutyorwa kodzero kuri kuitwa izvi zvireve kuti kupindira munyaya dzezanu PF zvinongoreva chete kuti mai Mary Chiwenga mudzimai ane kodzero asingafaniri kukanganikwa kunyangwe zvazvo vanga vari mugudza nezanu PF.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa mavhinga vari parunhare kuBritain naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta iri mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakwereta mari yakawanda yekuti ikwanise kuvaka zvikoro zvepasi zvitatu, kugadziridza migwagwa yemukati meguta pamwe nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwewo nekuwanisa vagari mvura yakachena. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro peurongwa hweguta ravo muna 2020.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita urongwa hwekanzuro hwebhoya 2020 yatingati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta kana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa manyaya dziri kuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Saka tiri kuparura chikamu chidikidiki chatichakwanisawo sekanzuro.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuro vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereti zvetimboita maroads particularly muCBG yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvee zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratu kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa kuti vanobviswa vanofanirwa kubviswa, vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa tivatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tikutarisira kuti tiange takwanisa kuwana mvura mugamuini panyama nekutaura kwandakaita nehurumende because dhamu rechivero rashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinoeta kuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei because kutaura kwandiri kuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njesri kugadzirisa maclarifier mafilters maweks ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunhare muHarare neStudio 7. Panguva iyo veruzhinji vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chinodzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira sipo, mafuta ekuzora, makanjira nezvimwe chinonzi chiri kubatsira madzimai aya kuti akwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusave nemitemo yakajeka uye kushayikwa kwemagetsi nemvura munyika ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika husasimukira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chiso chaamai Janet chinokoro chinoratidza mufaro apo vanoratidza zvibhodhoro zvemafuta ekuzora nesipo yekuwachisa zvavanogadzira pamba pavo. Amai chinokoro vane makore 20 nemapfumbamwe ekuberekwa. Vane vana vatatu uye vanogara mumusha unogara veruzhinji wemukoba 6 muguta regweru. vanoti vakatanga kuita zvekugadzira mafuta nesipo pakutanga kwegore mushure medzidziso yavakawana kuburikidza nechikamu chemudunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, WICOS, rinovesangano rakazvimirira rega rinoshanda mukubatsira kusimudzira madzimai.
Ndoko ndakawana kubetserwa kuti munhukadzi anokwanisa kuzvimiririra, anokwanisa kuita mabasa emaoko. Ndopandakadzidzira kugadzira sipo, mapetroleum jelly, madishwashi nedrink.
Amai chinokoro vanoti vanokwanisa kugadzira tani rimwe chete resipo pamwedzi nemafuta ekuzora izvo vanotengesa kune vezvitoro uye kuvanhuwo zvavo. Havana kuda kubuda pachena kuti vanowana mari pamwedzi nebasa ravo iri, asi amai chinokoro vanotaura pachena kuti vaimbonetsana zvikuru nemurume wavo nekuda kwekusawana mari yakakwana. Vanoti upenyu hwavo hwashanduka chose uye vave kukwanisa kuwana mari yekubatsira murume wavo kuriritira mhuri.
Senge takatokwanisa kutenga stand yedu, property yemumba yedu tikutotengawo tichitowedzera tichitowedzera. Kumusha kuvabereki takutokwanisa kutoti mwedzi wega wega tichikwanisa kutotumirawo mari.
Asi amai chinokoro vanochema chema nerekuti kusavepo kwemagetsi nemvura zvakakwana kunovhiringidza basa ravo.
Saka totomika usiku kuti tikwanise kushandisa magetsi. Chero mvura yacho totomukira usiku kuti tikwanise kuishandisa. Zvinova zvinodzosera basa redu kumashure.
Nuzare Molin Mutobha vane makore 30 ekuberekwa uye ndemumwe wevanhu vanoshanda nesangano reWICOS mukudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Nuzare Mutobha vakadzidzira zvekugadzira sipo nezvimwe zvakasiyana siyana mushure mekuona chimwe chikwata chevaidzidzisa vanhu kuita izvi paWhatsApp. Mumwe munhu wavanoziva ndiye akazovaudza nezvesangano reWICOS nechirongwa charo chekudzidzisa vanhu kadzi nezvemubato wemaoko. Vanoti nemari yavanowana kubva mukudzidzisa vamwe ivo vave kukwanisa kugadzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Vanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi nemvura kunokanganisa basa ravo, asi vanotiwo vanofara kuti vanoverengwa pakati pevanhu vari kukwanisa kuriritira mhuri dzavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Mhuri yangu inini haina chainoshayiwa chainoti ichi ndochatiri kudawo chiri kuitwawo nevamwe. Zvese ndiri kukwanisa kuzviita through mubato wangu wemaoko iyo yandiri kuita. Uyezve ndatove neregistered company, ndakukwanisawo kuita zvinhu zvangu chiri kuendesawo kuma big shops zviri pamutemo.
Gwaro rakaburitswa namazvikokota wekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations amai Elva Hilal mushure meongororo yavakaita munyika munambudzi rinoratidza kuti chikamu chinopfuura 60 chevanhu vari munyika chiri kutadza kuwana kudya kwakakwana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Amai Alice Makata ndiwo sachigaro weWICOS mudunhu reMidlands.
Kufamba kwedu tichidzidzisa madzimai nezvekodzero idzi, takaona kuti chishuviro nechidiso chedu seMidlands chapter kuti madzimai nevasikana vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvakazara achingabudiriri kana madzimai edu aya vachiri kungomirira nekutarisira mari nezvakasiyana siyana kubva kuna nababa. Takabva tatanga chirongwa chekudzidzisa madzimai edu mibato yemaoko.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira. Vanoti hazvishamisi kuti veruzhinji vave kurarama nemabasa akasiyana siyana ekuzviitira nekuti maindastiri nemakambani akawanda akavharwa nekuda kwekuondomoka kwehupfumi. VaDidmas Tewa vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro uye muongorori wezveupfumi akazvimirira. Vanoti mabasa ekuzviitira nemabhizimisi madiki zvinogona kusimudzira upfumi hwenyika kana hurumende ikazvikoshesa. Seuchapupu hwakapiwa nemadzimai ari kuita mabasa emaoko, zviri pachena kuti chirongwa ichi chabatsira chaizvo mukuunza upenyu huri nani mumhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Oh. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeGuinea-Bissau iri kuverenga zvakabuda musarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti presidential runoff iyo yakaitwa murunyararo nezuro musi wesvondo. Vakuru vakuru muNew York vanoti munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nekubayiwa nebanga kwevanhu vashanu pamba pomumwe mudzidzisi wechijudha munguva yaipembererwa usiku hwechinomwe hwehanuka nemugovera usiku ave muusungwa. Mamwe madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS anoti chero zvazvo ari kunwa mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi haasi kuziva uwandu hwemasoja anorwisa utachiwana uhu mumiri yavo nekuti haasi kupiwa magwaro anoratidza kuti mishonga iyi iri kuvashandira zvakanaka here kana kuti kwete. Mutoro wedu enhaukiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yakaitwa neStudio 7 nemamwe madzimai akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana nguva pfupi ichangopfuura, madzimai aya akataura kuti nyaya iyi ndiyo yanonotsa kuti vatangise kupiwa mushonga mutsva unonzi tenofovir lamivudine nedolutegravir kana kuti TLD uyo wakaparwa nebazi reutano muna Nyamavhuvhu gore rino. Mushonga weTLD ndiwo wave kutsiva mushonga unonzi tenofovir lamivudine neifavirenz kana kuti TLE, nokuti TLD yakaonekwa kuti inokurumidza kudzikisa huwandu hweutachiwana hweHIV AIDS mukati menguva pfupi pfupi. Munhu wese anorarama nehutachiwana hweHIV anofanira kuongororwa kaviri pagore kuti vana chiremba vazive kuti mushonga inodzivirira kupararira kwehutachiwana uhu iri kushanda kana kuwirirana neutano hwake here kana achinwa mishonga iyi. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuitika nekuti mishina inoongorora ropa revanhu vanorarama neutachiwana inonzi viral load testing machines inogara yakafa uye mizhinji yacho iri kure nekumakiriniki kwavanotambirira mishonga yavo zvokuti rimwe ropa rinosvika rashata nenyaya yekushaya magetsi anofambisa mafiriji anochengeterwa ropa iri. Amai Barbara Parashito vekumabvuku vanoti vave kuora mwoyo nokuti vatove nemakore maviri vasingazive kuti ropa ravo rakamira sei.
So far ndatone gorinorare chitu andisitombozva kuti viral load yakamira sei. Even kuti ndichichinjwa ndiende panew drug iriko here DTG vari kumirira kuda machi marisauts. Saka ndingoona marichingodzokera here nichingonotorwa viral load.
Tamai avo vanoshanda neveutano mumusha weCaledonia muHarare vanoti kune madzimai anorarama nekuita zvepabonde ayo asingachadzoka kukiriniki yeko nemhosva yekunonoka kuri kuita magwaro anotaura mamiriro akaita ropa ravo. Baba Silas Tavara vanoshanda kuOI Clinic iri paHarare Central Hospital vakatsinhirawo vachiti vanhu vese vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vari kufanirwa kutangisa kunwa mushonga weTLD zvekuti vari kukurudzira hurumende kumakiriniki ose
vachiti vari kusvitswa to tenolam DTG appointment. Asi damuzwa kuti ndekuti marisati sinsi ari kunonoka kuya ari kuenda ari decentralized ari kunonoka kuya anozi after 4-5 or even every 1 year asinadzoka. Saka kuti munhu achinjwa manje achienda panew drug zvakuti zvakutora nguva yakatirebei. Saka tinoda kutoshuvira kudai zvaibvira ka hurumende yawanza mamishinzi wayo kuenda on site kuitira kuti zvisave zvingocentralized.
Nyanzvi munyaya dzokuita tsvagurudzo dzezveutano vaAmos Milanzi vanoti viral load testing inokurudzirwa kuti iitwe nguva nenguva nokuti zvinobatsira kuti vazive kuti munhu ari kutora mishonga zvakanaka here kana kuti mushonga uri kubvumirana naye here.
Kana utachiwana hwakawanda hongu anokwanisa kuchinjwa mushonga kana kuti zvoreva kuti hama yedu iyi haisi kutora mushonga. Nekuti vamwe vanenge vachisi kutora mushonga mukavabvunza nemuromo, asi mukazoona zviri muromo maona uyu munhu anenge asingatori mushonga zvachose.
Vamilanzi vanoti dambudziko ravakawana patsvagurudzo yavakaita gore rino mumatunhu manomwe anoti Mazoe, Bulawayo, Berengwa, Harare, Bate Bridge, Hurungwe neChiredzi nderekuti madzimai anotorwa ropa asi hapana chaanozoudzwa maererano nezvinenge zvaonekwa muropa racho.
Saka isu madambudziko atakawana rekutanga ranga riri rekuti vazhinji vari kutorwa asi mamachines acho hakuna. Saka zvinopedzisira zvaitika ndezvekuti vanotorwa ropa roenda mari zvauzorega kudzoka kana achidzoka ari kunonoka kudzoka mamwe anotora kana 3 months asina kudzoka apo munhu anenge achinzi ah unofanira kutorwa ropa mwedzi mitanhatu yoga yega saimwe inosvika mwasati awana maresults.
Vamilanzi vanoti izvi zvave kudzosera shure hondo yokupedza dambudziko rekutapuriranwa kweHIV AIDS.
Isuku tinofanira kupedza utachiwana hweHIV pati panosvika 2030, asi munhu akasazitorwa ropa kuti azive kuti hwanhu hweutachiwana hwakawanda sei. Dambudziko ratinosangana naro nderekuti vanhu vacharamba vane utachiwana hwakawanda vasingabatsirike, nokuti vanhu ati vana chiremba havazivi, vana mukota havazivi kuti utachiwana hwakawanda sei. Zvinobva zvaramba zviwedzera kutapurira kweutachiwana mune vamwe.
Studio 7 yakamboedza kunzwa kumukuru anoona nezvechirwere cherurinda neHIV AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi pamwe nemunyori mukuru webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva, asi havana kupindura mibvunzo yavakatumirwa pambozhanhare dzavo kwesvendo mbiri dzadare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Gore ra2019 raive gore rekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo munyika, asi kufara ndiko kwaive kwakanyanyisa. Michael Kariati anotipa chikamu chekutanga chenyaya iyi.
Vateveri vezvemitambo vakave nemufaro wakanyanyisa mugore ra2019, kunyanya apo vasikana vechikwata chenetball vemajames vakashanya kuLiverpool, England, kumakwikwi eVitality World Cup uko vakanoshura mare. Hapana aitarisira kuti chikwata ichi chichabuda chine chachakabata, asi maJames akaita mashiripiti ndokupedza ari pachinhano chechisere. Makwikwi akaunganidza zvikwata 10 nezvitanhatu zvinorura pasi rese. Chikwata ichi chakarova zvikwata zvine mukurumbira kutsanganisira Sri Lanka, Northern Ireland neBarbados munzira yacho zvekuti chave kutarisira zvinodarika apa apo chave kugadzirira World Cup inotevera, iyo ichaitirwa muCape Town, South Africa muna 2023. Kunyange hazvo akasiyana nezvemutambo uyu, aimbove kapteni wechikwata ichi Pepechua Siyachitema anoti chinangwa chevasikana ava ndechekudzokera kuWorld Cup kuti vanodarika zvavakaita kuLiverpool.
Ndovimbiso chifu. Tuda kudzokera zveWorld Cup, tuda kuqualify tidzokere zveWorld Cup. Ipapo anyutisa ndikano vakura kuti tikwanise kuenda.
Captain Mutsa wechikwata ichi Felicitas Kwangwari anoti vakadzidza zvakawanda kubva kuLiverpool zvekuti vasimba kudarika zvavaive vari vasati vaendako.
Considering the fact that it's a kind of Liverpool and it was also a learning curve on the way, I think we were trying new skills and everything, and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Ko faramu netball kwakadarikawo nemutambo wetsiva, apo mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi muna chivabvu akatora mikombe Global Boxing Union ne Universal Boxing Council mushure mekurova Pablo Acosta wekuArgentina, ndokuzowedzera zvekare nekupunzira pasi Diego Balado wekuArgentina zvekare nekutora mukombe weWorld Boxing Federation weuremu weMiddleweight. Izvi zviri kureva kuti mugore rimwe chete Manyuchi akatora mikombe yepasi rese mitatu. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Manyuchi asimudzira zita renyika zvinodakadza zvekuti ave kufanira kupiwa ruremekedzo rwemumiriri wenyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo passport yakapuwa guest COVID tiri kuyeya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Murongi wemitambo wetsiva vaClyde Musonda vanoti Zimbabwe ine vana Manyuchi vakawandisa zvekuti vakawana rubatsiro rwakakwana, mutambo uyu unosimuka kudarika zvauri pari zvino.
Vana Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvokuti data ndakwanisa kuti data tikwanisa kubatsirwa nemacorporate negovernment. I think boxing ndakwanisa kutoita kana even number one sport muno muZimbabwe.
Zimbabwe yakapembererawo zvekare kutora kwakaita South Africa mukombe we-2019 Rugby World Cup, kwete nekuti vavakidzani asi nekuti mutambi weMuzimbabwe Tendai the Beast Mutawarira aive muchikwata ichi. Mutawarira akasarudza kutambira South Africa sezvakamboitawo Kennedy Dzimba nemhaka yekuona kusarongeka kwezvinhu mumutambo uyu munyika muno. Kunyange zvake aimirira South Africa, zita reZimbabwe rakafambawo sezvo pese paingotaurwa nezvekutorwa kwemukombe uyu zvainzi the beast ndewe munyika muno. Zita reZimbabwe richirimowo munyaya dzerugby idzi sezvo Machitas achiri nemukana wekuenda kuma 2020 Olympic Games mushure mekupedza ari pachinhano chechitatu kumakundano akaitirwa South Africa uko Kenya yakakunda. Zimbabwe yakarova Nigeria, Zambia neMadagascar zvekuti ichabatana neUganda kutamba nezvikwata zvakarohwawo mumakundano akadai mhiri kwemakungwa muna chikumi kuti vakwanise kuwana tikiti rekuenda kuJapan. Kwakaita kuchema kukuru mumutambo wecricket mushure mekunge veInternational Cricket Council ICC vakambomisa Zimbabwe kutamba nedzimwe nyika vachipomera hurumende nyaya dzekupindira mune zvemutambo uyu. Kunyange hazvo veICC vakazobvisa chirango ichi, chikwata chenyika chevanhukadzi chemaLady Chevrons chakatadza kunokwikwidzana nedzimwe nyika kumakundano T20 World Cup Global Qualifiers ayo akaitirwa kuScotland muna Nyamavhuvhu.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvegore ra2019 iro rave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Kambo makatendeka kubva kuna Pastor Faith Besa kachiuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa inoendeswa mberi kumusi wa 14 Ndira gore rinouya. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta rayo mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.